Zvinoreza zvinomira zvakanaka. Zviri kunonoka vanhu vakasina zvobuda zvakanaka vanhu vanovanopuwa soko rakazara. Iko kwacho kumachenders kwacho. Dzimwe dzenguva vanhu vachanonoka kutanga, dzimwe dzenguva vanhu vanenge vachisvika vasina kuudzwa zvizere kuti chii chinotambirwa. Vamwe vodzokesa zvichinzi hapana kana commission of odds nezvimwe zvakadaro. Saka ndiri kufunga kuti nhaya yekuti hatisikuita kunzvimbo dzese nguva imwe chete zvinhu zvinokwanisa kukonzera dambudziko pakuti iko zvino sekunde kumanikalend vari kungoita kuchitinge nekuchimanimani mamwe matunhu avasati vatombotanga.
Saka imimi somumiririri wevanhu munofunga chii chamungaite senhengo yeparamende kuti zvinhu izvi zvikurumidze kugadziriswa?
Ndikuzama kuti vanhu vanogara munharaunda ikwandinomiririra vave nesoko saka ndiri kushambadzira soko vazhinji vanenge vakutanga kuzviziva.
Mamboti manzwavo here kuti pane vamwe vanonyoresa vari kuda chioko muhomwe uyezve pane vanhu vava kurara vari mumaraini panzvimbo dzinonyoreswa kuti vakwanise kunyoreswa? Mudunhu menyu mune chichemo chakaita seichichiwo here?
Achichemo chiripo zvacho ndechekuti vanhu vanoda kuti vanyoresi kana vasina tsamba dzemagetsi kana tsamba dzemvura ndo vari kunzi izvo ndemunosaina maafidavit. Zvino dzimwe dzenguva sanhasi commissioner of odds vegudziki aenda kuHarare. Saka zvinoreva ndizvo vanhu vakaenda kumacommissioner of odds emutaund vanhu vari kunzibhadharai mari yekusevepa mapepa.
Mambosvitsa mashoko aya kuzeki vari kuti chinyi chingaitwa chii kuti zvinhu zvikurumidze kufamba?
Zvakuda nezvekuti tibatsirane nevakuru vacho. Vakuru vacho ndati vatsvaga zvika ndiraenda kuHarare. Kandozvidanidzisana nemukuru wavo anenge ari kuzvicha yedechief office nekuti dzimwe dzenguva zvinhu zvakadai izvi tinotorwa nevakuru nasanzi vanga vane mukangano kuHarare ndatosvika vasipo de vanga varipo vandibatsirane navo kuti aiwa afidavit haisiyo ega inofanirwa kunge ichitambirwa. Pane nzira dzimwe dzinokwanisa kunhu ave dzichitengazo dzakafanana netsamba dzinenge dzichibva kumuridzi wacho anoda kurejista dzinofanira kunge dzichitambirwa kuti vanhu vatainyadita dambudziko rekuramba vachitsvaga macommission of odds vamwe vacho vari mutaundi vanotanga kuda kubhadhaizvo.